Bachitaura mushure nemutongo wakapiwa nedare reHigh Court nezuro kuti nhengo dzeMDC Alliance nanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chePeople's Democratic Party PDP muteredzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemutemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika. Izvozvo vaidzinga maMPs macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvi inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nekuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo vachiusa state institutions akaita semacourts, parliament neministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanira kudai akadzingwa, hapana MP kana councillor aifanira kudai akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati vatendai biti vasettlement Chikwinya vaimirira Mbizo, vaWillis Madzimure vekambuzuma, vaSolisile Mahlangu vaimirira Phumula, varegai Tsunga vemuchasa South navakutsatsapulu vaimirira Ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare reHouse of Assembly vachiti PDP yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe wavaive vadzingwa ava vaChikwinya vaudza Studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza.
Hatina chatinonyanyokupembera judgment yavanafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yatima MPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparliament. Kava kechitatu takambotanga tanzi tidzokere, varukanda vakaapila, tikazonzi tidzokerezve, speaker of parliament akaapila, iyezve tanzi tidzokerezve, hamenu achaapila. Pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparliament.
VaChikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo vaNelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Ira rava mudandare iyezi munhandare ine zvino rava rokuti mukomana ngaapinde, ngaapinde hake mukomana. Kana vaChamisa vasina kuenda kustate house hazvibetseri kuva councillor, hazvibetseri kuva MP. Inongova remitedzo yavanhu vakavhotera muMbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kuKambozuma kuti ingonovamiririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vaChamisa vapinde mustate house. Ndokuti macouncillors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDC Tiva Douglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisiri isu takabvisa vabiki muparliament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatine nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda vanova ivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, handina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emmy Tsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.